Manerako na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichipepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe chilela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero yakanaka vatereri tinosungana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro gumi guru 2 2024 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti yezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anoti mumiriri weGlenview North mudare reparamende vaHepmore Chidziva vave kutiza kusungwa nemhosva yekubata chibharo yavari kupomerwa. Dambudziko remagetsi rotarisirwa kuwedzera sezvo mvura yoshomeka muKariba Dam. Mutungamiri wenyika vaemasoro munangagwa voenderera mberi nemisangano kuChina. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa anoti mumiriri weGlenview North mudare reparamende vaHepmore Chidziva vechikwata chebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinotungamirirwa navaWash Mwincube vave kutiza kusungwa nemhosva yekubata chibharo yavari kupomerwa. Vachidziva vari kupomerwa mhosva yekubata chibharo mwana ane makore gumi nevatanhatu. Ama dzemwana uyu ndidzo dzakaenda kunomhanyara kumapurisa svondo rapera. Taedza kubata vachidziva panhare mbozha yavo asi vanga vasiri kubatika. Takundikanawo kubata gweta remwana ari kunzi akabatwa chibharo uyu. Asi tabata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati.
Kinyaya tikuongorora uyezve tikutsvaga musungwa uyo asiri kuzikanwa kuti izvozvi izvi akawanda kuti
anga adaidzwa here kuti anga achizvipira kumapurisa sei muri kuti haasi kuzikanwa kuti aripi
mutimi wenyika wakajeka kana mumhangara akaenda achinomhangara nyaya mapurisa vanosungirwa kutsvaga munhu kwaanogara pari zvimwe zvikaenda kudzimba dzine mibhezi vachipinda mapurisa vachimutsvaga achimushaya
saka hapana kana gweta kana ani atauya kumapurisa achimumiririra
Isotara zvepamutero pari zvinezvi samapurisa chatine chigeka pachona sekuti isusu tiri kumutsvaga
mutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati vachitaura vari parunare muHarare Dambudziko rekudzimwa dzimwa kwemagetsi rave kutarisirwa kuwedzera zvakanyanya munyika sezvo mvura iri kunzi yashomeka zvakanyanya muKariba Dam zvapa kuti Zambia itozivise kuti ichatanga kudzima gwenya rayo muna Kariba musi wa14 gumiguru. Zimbabwe iri kutarisirwawo kuita izvi mavhiki anotevera. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano kuti tinzwe divi ravo.
Kariba hakuna kumira zvakanaka nekuti mvura yemukariba iri kupwa inhau yekuti mwaka watapfuura uyu mvura haina kunaya zvakanaka ende mvura yedu inobva kuDRC ichidzika yoya muzambezi mukariba saka tinoona kuti even Zambia vaneighbor vari kuita matambudziko makuru chaiwo ekuti magetsi ari kuenda kwenguva yakareba kunewo kuZimbabwe nekuti tinogamurana nemuZambia hatichikwanisi kuonawo magetsi akadini akanaka tiri kunzwa kuti hurumende vakupa information yekuti kunonga kuno kukuvharwa maoperations kusvika mvura yazonaya tinodambudziko riripo ndevekuti kana kusina mvura kukareba mvura yakanaya nhasi chaiye kareba haikwanisi kuzara
ne chikonzero chemuzvinafundo
ino da kuti inyase kuyerera kuti medzi yakati o mitatu kana mina saka mvura paicho zvinaya kuna October November uko zvinoreva kuti ukareva izvo dzara tinoda kusvika na April ndokuti mvura yavamo yaukwanisa kupamba magetsi kuti nyika ione chouviri
pane dambudziko rei apa
ndakaona mareports Pick n Pay inova retailer yedu emuno muZimbabwe yaishandisa about below 40,000 liters ye diesel makore matatu apfuura pagore kuti gore rino tikona vaishandisa over 2 million liters ye diesel saka muri kuona kuti budget ye company marengene macost ekuti run their businesses yatowedzera kupfuura ne $3 million nyaya magetsi chete yasikuwanikwa saka izvozvo zviri kuuraya business masectors akasiyana siyana apa ndangoti nongeti hangu kuretail tichingatari kumining sector vane matambudziko makuru arikutoshandisa nekuti uku hakushandi magenerator mamishina akakura saka injozi yativiraita vhiringidza upfumi hwenyika zvakanyanya kunyanya panguva irikuti zigi ari kugoe kuona simba ari kuita sekusurvivor maeconomic shock saka nto aine shock ndeyekuti murwere ari muchipatara ari muintensive care unit doctor vaobaya jekisheni resirial by mistake oisa poizo saka ipoizo muekonomy ichauraye upfumi hwenyika kunyanya karenzi yedu
nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanodzidzisa paDurban University of Technology vachitaura vari parunare muHarare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vari kushanya kuChina nhasi vasangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi muBeijing vachizviudza pamusoro pemabasa ebudiriro ari kuitwa nehurumende yavo uyevo kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze zvingaitewo zvipi mukusimudzira nyika. VaMnangagwa vari kutarisirwawo kusangana nemutungamiri weChina vaXi Jinping mangwana pamberi pemusangano mukuru wepagore we 2024 Summit of the Forum on China Africa Cooperation kana kuti FOCAC uyo uri kutanga musi wechitatu uchipera nemusi wechishanu. Mukuzeya nezverwendo rwavaMnangagwa uhu, Jonga Kandemiri we Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDevry University muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha.
Zvinhu zvakanaka chaizvo kuti mutungamiriri wenyika ange achikwanisa kusangana nezvizvarwa zvomunyika make zvinenge zviri mhiri nokuti mutungamiriri wavovo mutungamiriri weduvo chero tiri uno isu achiteerera somutungamiriri wakati ndiri mutungamiriri wokuteerera a listening president unenge asina kunongoteerera vari muZimbabwe chete vanenge vaine mibvunzo yavo kune vamwewo vanenge vaine mari dzavo dzokuti tikauya muZimbabwe zvinhu zvedu zvinozomira zvakanaka here saka misangano yakanaka iyo yokuratidza kuti purezidendi unoda vanhu vake chero vari mhiri kwamakungwa kwaanoenda ikoko.
Tinoona kuti vatungamiri venyika dzemuAfrica vari kuChina uko kwavari kutarisirwa kupinda musangano we 2024 Summit for the Forum on China Africa Cooperation. Zvi zvamungataura pamusoro pemusangano?
Misangano inenge inoitwa gore negore ichivimbiswa kuti pane zvichabudapo asi tikazvingi toinda on the ground munyika kuona kuti kuzviri kuvandudza chinyi ndopetinei tozoona sokuti pamwe idzi nyika idzi dzinodaidza vatungamiriri vomuAfrica kuti dzizwana chikamu chihombe muAfrica chadzinenge chaakuzobuda nacho sokunzwa kwatinoita kuti vokuChina vari kuputsa mamwe makomo vari kutenga mamwe mamaini vachidai saka tozoshaya isi kuti pedu ndapapi.
Asi takanangana neZimbabwe vamwe vari kuti aiwa ukama hweZimbabwe neChina hwawisa budiriro yakanyanya uye kukura kweupfumi
zvingangovapo zvakadero kuti zvinoonekwa nenzira idzodzo asi ini kana ndichitarisa ndinenge ndichitarisa chikamu chinobetsera ruzhinji hweZimbabwe kunenge kuri mumatambudziko wangu ufume kunganzi kwa kura kwa kuri ya wandu wangani pa wandu kwa wandu wari Mzimbabwe nukuti pa unangu uchinda Mzimbabwe kana Afrika unungu vuna na amu tavanu zichito wezera
nyanzi mnyadzezo ufumi ne kujizana kwenyika zipa sirino wari mzizisi pa DeVry University munomu Amerika ku Ohio mzinafundo Elliot Masocha vachitaura fariparunare ku Ohio kwa kare na Jonga Kandemiri we Studio 7. Jonga abatawo vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera havo kuzanu PF vagadzira chirumanzu kuti tinzwewo maonero avo.
Kana tichirangarira vamunangagwa vanofamba nedingindira rokuti Zimbabwe is open for business pachirungu norokuti zve rakanyanya kukoshesa rokuti nyika inovakwa nevene rayo. Saka panobuda President Edi Mnangagwa vachienda kunze vanoshuviro yokusangana nezvizvarwa zveZimbabwe dziri munzvimbo dzakasiyana siyana. Ivovo vachivabudzavo kuti magariro avo munyika iyoyo kwakambomira sei saizvezvi vari muChina. Saka i-trip yakanakisa kwazvo yokuti maZimbabweans vanenge vari muChina vanofanira kuti vaende nobuwandu hwavo vanonzwa mashoko apresident wavo kuti nyika yedu yeZimbabwe tava papi nenyaya dzebudiriro.
Tichitarisawo iwo musangano wekudyidzana kweAfrica neChina uyu zvii zvaunobatsirawo nazvo kunyika dzemuAfrica tichinzwa vamwe vachichema kuti China ndeimwe yenyika dzavari kupomera mhosva yekuuya kunotora upfumi hweAfrica?
Uku kune vakawanda vanongoda kugara vachichoropodza kuti China yazodai muAfrica yazodai muAfrica, asi vanoziva kwakabharuna kugwake awanzo kukangama isusu muZimbabwe kuti tive nokuzvitonga kuzere takabatsirwa neChina. Saka kuna maprojects akawanda anoitwa neChina vachibatana nenyika yedu yeZimbabwe. Saka maZimbabwe nzavakoni kuona uhipi hweChina, asi kuna vangu vanoonavo uhipi hweChina nokuti zvinoitwa neChina neZimbabwe zviri pajekerere. Saka izozo andione kuti vanogununa vanonyatsa kuzive here kwakabva Zimbabwe pairi nhasi nekwairi kuenda.
Avo vanga avari vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera havo kubato reZANU PF vagadzira chirumanzu vachitaura vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Dare repamusoro reHigh Court muChinoi rapa mukana wekubvisa mari yechibatiso kune vagari vemukariba gumi nevana vakasungwa musi wa 31 Chikunguru mushure mekuratidzira vachitsutsumwa nekutungamirwa kuri kuitwa nyika. Vanhu ava vange vachimirirwa nemagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights. Vainge vapedza mazuva 33 vari muusungwa vachipomerwa mhosva yekuda kukonzera mhirizhonga pasi pemutemo weCriminal Law Codification and Reform Act. Mapurisa anoti vagari ava vavanoti vanotsigira bato rinopikisa Resistance Coalition for Change vakaratidzira vachipa vanhu vainge vari mudzimotokari nekuzvifambira havo mapepa vachitsutsumwa vachiti mutungamiri webato ravo vaJameson Timber nevamwe makumi manomwe nevanomwe vasunungurwe. Vanopikisa vari kupomerawo hurumende mhosva yekuita kuti matare asaburitse vakasungwa ava musungwa nekuburikidza nekuvapa mari yekubhadhara mari yechibatiso. Vanhu vakasungwa pamberi pemusangano weSadak vanodarika 100 and 90. Asi gurukota rinoona nezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vanoramba kuti hurumende inoudza matare zvekuita.
Panyaya yechibatiso kubva zvandaita minista chinhu chandinoziva chinokosheswa naprezidendi vedu ndechekuti haufanirwi kupindira munyaya dziri kumatare. Vanokoshesa nekuremekedza madzitare edu kuburikidza nezviri mubumbiro redu remutemo kuti Mumbiro medu rinotaura nezvekusepareta kana kupatsana kwakaita mabazi ehurumende. Ndo zvavanokoshesa. Pote pote pamwe kune ino hurumende yavari kutaura isiri yavamunakazi.
Mashoko egurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vari muHarare. Tichiri panyaya iyi, tabatawo vaimbova mutedzeri wemutauriri webato reTRCC vari nhengo yerimwe sangano rinonzi Blue Movement vaOstalo Siziva.
Nhasi tanga tiri kukaripa panga pasungwa maactivist and a former member of parliament vachibatwa nenyaya dzekuti ZANU-PF inotya vanhu vemuZimbabwe.
Nechikonzero chei muchidaro vaSiziva?
Nekuti haina kusarudza nevanhu. Ndo zviri kuitira kuti muone kuti nyika yese patanga tichigadzira SADC zvanga zvichiitika ndechekuti maactivist ese nevese vanokonsidera kuti havawirirani neZANU-PF vakabata vese vachipinda majere, zvakazokonfemwa nemutauro webato reZANU-PF vaChristopher Mutsvanga vachitaura kuti sezvo SADC yakapera summit taugona kuvabudisa.
Ko, zvanga zvichitaurwawo nemakurukota ehurumende naivo vamunangagwa kuti vanhu ava vanga vachida kukonzera kusagadzikana paiitwa musangano weSADC?
Isu takataura kare kuti isu peace loving people tinotevedzera bumbiro remutemo wenyika, asi zvatikona nechekuti ZANU-PF inoita zvese zvainogona nazvo kuti idzvanyirire nekubunyikidza kodzero dzeruzhinji rwevanhu veZimbabwe.
Matambirawo sei mutongo wekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kana kuti bero vachitongo vachibva kumba?
Haisi nyaya tinofara navo. Ehe, tanga tine hama dzevanga vakasunga vachiratidza kufara nekuti hapana munhu anoda kuti hama yake igare mujere. Ndo mabruises and pains of this struggle, ndo zvatinosangana nazvo nenyaya yekuti isu takasarudza nzira yekuda shanduko muZimbabwe. Mhosva yedu ndeyekuti vanhu vezhinji reZimbabwe vakabuda rikataura kuti isu hatichade ZANU-PF, takuda paite shanduko. Tiri kuudza vanhu vese veZimbabwe kuti tinofanira kuramba takashinga, hapana nzira inoita izi. Ndo zvatachitaura pana tichitaura nevacommunity leaders kuti ndo nzira yacho kuti nyika isununguke. Tichadzvanyirirwa, tichabunyikidzwa, asi tinoramba chienda mberi nekuti tinoziziva kuti at the end of the day the people shall remain victorious. Saka totenda vese vakamira nemaactivists nemacitizens varumirira shanduko, vanomirira kuti munyika muite hurumende inobva kuvanhu. So toda kuvatenda vese vanhu vakati pa solidarity.
Saka magistrate ati vabhadhare mari semari yechibatiso?
Magistrate court yati vanofanira kubhadhara mabail $100 each. Zvese izvozvo mastrategies and tactics ekustifla kodzero dzevanhu, asi hatimiri, tinoramba tichienda mberi nekuti chatoda ndeti muZimbabwe muite shanduko, chatoda ndeti muZimbabwe muite hurumende yabva kuva.
Vaimbova mutedzeri wemutauriri webato reTRCC vari nhengo yeBlue Movement vaOstalo Siziva vachitaura vari parunare kukariba. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nhasi vati vave pedyo kuburitsa gwaro ravo rekupedzisira riri pamusoro peurongwa hwekuregererwa kwenhapwa dziri mumaoko echikwata cheHamas muGaza. Asi vati havafunge kuti mutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu vari kuita zvikuru kuti vakwanise kuwana chibvumirano chakadaro. Apo chirwere cheMpox chiri kunzi chiri kupararira munyika dzemuAfrica dzakawanda, dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kukurudzira bazi rezveutano kuti ritsanangurire veruzhinji matano ariri kutora kudzivirira chirwere ichi kupinda munyika uye kutiwo chinorapwa sei kana chavamo. Ropafadzo Mapimidze anotipanya inotevera.
Imwe nyanzi yezveutano Dr. Joseph Chirpanyanga vanoti vanhu vanofanira kuziviswa zvakanyanya nezvechirwere ichi vachiti kune vanhu vakatowanikwa vainacho munyika dzinofamba neZimbabwe zvakanyanya kusanganisira Democratic Republic of Congo umo mpox yakatanga kuonekwa muna zvitawe gore rapera.
Pari zvino chirwere chempox haisachave mumuno muZimbabwe asi tinotarisa kuti pamwe mazuva anoteera masvondo anoteerana mwedzi inoteera chinokwanisa kunge chauyawo muno muZimbabwe nekuti South Africa nekuMozambique vakatomboona makesis echirwere chempox.
Kunyange hazvo mumakore ari pakati pa1970 na2021 chirwere ichi chainzi chainyanyobata vana vadiki. Rwendo runo chiri kusanganisa mazera ose. Dr. Chirpanyanga vanoti zvimwe zviratidzo zvempox imhezi dzinofararira nemuviri wese, kupisa muviri nemarwadzo emitezo yemuviri.
Kana tabva ipapo tinozotanga kubudisa mapundu anenge maduzu anotangira mumaoko achienda mutsoka oyawo kumeso, anokwanisa kuendawo kunhengo isikarudzi zvichikonzeresa kuti mapundu aya anenge achivava. Kana mapundu achivava mamwe anotirwadzei, nekufamba kwenguva mapundu mamwe anoputikawo, mamwe anoma. Saka nangamemaona munhu aita masymptoms kana zviratidziro izvi, suspecta yakanifungidzira kuti munhu yaane chirwere chempox.
Vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzi waDr. Henry Madzorera vanotiwo chirwere chempox chakatangira kumhuka dzesango uye chinotapurira mwanyore nenzira dzakawanda dzinosanganisira kugumana nemunhu anacho, kubatana, chodana uye kusangana pabonde.
Zvaira siri rinogona kunyanya kupiwa zvakare vanhu vachigoverana pakukisana pakubatana. Zvese izvozvo chero hanzu dzinoshandiswa nemunhu ane chirwere chemonkeypox dzinogona kunge dzine mavhairasi anogona kuenda kune mumwe munhu anozobata mashitsiwayo kana hembe idzodzo achiwacha and so forth. Saka chirwere chinobatirira zvikuru nyore nyore.
Mukuru wesangano rinorwira utano hwakanaka reCommunity Working Group on Health vaItai Rusike vakuridzirawo bazi rezveutano kuti ridzidzise nekupa chenjedzo kune veruzhinji maringe nezvempox kuitira kuti vasazoshamiswa kana kurohwa nehana kana vakazosangana nacho. Mutauriri webazi reutano vaDonald Mujiri vaudza Studio 7 kuti hapana munhu achawanikwa aine mpox munyika pari zvino, uye vanoti kune vashandi kumabhodha ose enyika vari kuita basa rokuongorora vanhu vanopinda munyika.
Vanhu varimo maairport kwedu hatisupport health surveillance system is on the ground right now.
Kunyange hazvo bazi rezveutano riri kuti ravedzera matanho ekuvheneka chirwere ichi kumiganhu mitatu yenyika. Varusike vanoti izvi zvinogona kusashanda zvakanyanya sezvo kuine dzimwe nzvimbo kumiganhu yenyika dzine maburi anokwanisa pinda nevanhu zvisiri pamutemo. Chirwere chempox chakatanga kuonekwa muvanhu muna 1970 muDRC mumwana aive nemwedzi mipfumbamu. Gwaro rakaburitswa muna Nyamavhuvhu gore rino nesangano reAfrica Center for Disease Control CDC riri pamusoro pechirwere ichi. The Epidemic Intelligence Report rinoti vanhu zviuru zvitatu nemazana matatu ane gumi nemumwe 3,311 vakabatwa nempox munyika gumi nenhatu dzemuAfrica mugore rino ra2024. Nyika dzemuAfrica dzinoti Burundi, Cameroon, Central African Republic, Congo, Cote d'Ivoire, DRC, Ghana, Kenya, Liberia, Nigeria, Rwanda, South Africa neUganda dzinonzi dzatove nevanhu vakawanikwa vaine chirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Ropafadzo Mapimitse.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zviri kuitika muAmerica. Nasi vanhu vakawanda muAmerica vari kucherechedza zuva revashandi kana kuti Labor Day. Asi izvi hazvisi kumisa vamwe vari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika kutsvaga rutsigiro. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris vari kumirira bato reDemocratic Party musarudzo iyi vachange vachitsvaga rutsigiro kuPittsburgh vakabatana nemutungamiri wenyika vaJoe Biden. Vavari kukwikwidzana navo vaDonald Trump vebato remaRepublicans havasi kutsvaga rutsigiro pazororo rino. Asi amai Harris navaTrump vari kutarisirwa kutatsurana nemusi wa10 Gumiguru apo vachaita gakava kana kuti debate. kuti tizeye zviri kuitwa na Mai Harris na va Biden. Ivanza Zininga we Studio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reConcerned Citizens kuOhio muno muAmerica vatim Moringai.
Labor Day izuva rakakosha chaizvo muno muAmerica nokuti rinoratidza iro kuti backbone yeAmerica vashandi vese vari over 80-85% vari kusumudzira nyika mune madiscipline akawanda kubva kumadoctor, manesi, vashandi vemugwagwa, vemarail nezvese nemaunion ese akabatanidza nyika yese.
Ngatitarisewo kuti vashandi vari kutaridza here kuti vari kunyanya kurerekera divi ripi tichitarisa kutsvagwa kwerutsigiro kuri kuitwa naAmai Harris naava Trump.
Tinoziva kuti divi reDemocratic Party ndo rinenge ranga rine rutsigiro makore esaya from the labor unions kana kuti vashandi vese mumapato ese enyika. Asi zvatiri kuona ikwezvino ndezvekuti vaTrump vanenge vave kukamura chikamu chemaworkers iyo vachirepresenta Republican Party. Nemaonero angu vaTrump vari kuita zvese zvavanokwanisa kuita kuti vadzokere muWhite House vachidavidzira nekuenda kunotaura nevanhu veruzhinji vari maunions kuti ivo pavanga vari ivo mutungamiri wenyika nyika yaifamba zvakanaka.
Chikuru chingada kudzidzwa neveruzhinji ndechipi tichitarisa kuri kuenda sarudzo nepamire vashandi munyika nhasi?
Maworkers vari kufarira vaTrump nyangwe zvavo leadership yavo yakaendosa Mai Kamala Harris na va Tim Walz. Saka tichaona kuti nhasi pavanenge vari kucampaign President Biden na Mai Harris nema union leaders vanenge vakamira sei uye kunenge kune mashandi vakawanda sei. Asi gore rino hamangange voti yacho inenge ichanetsa nokuti vanhu vari kutaura zvimwe zvinhu isusu tinofunga kuti kuchabuda zvimwe zvinhu. Nokuti takambozviona futi 2016 pai vanhu vachitaura 70% kuti vachavhotera Clinton asi vakazobuda vachivhotera vaTrump. Saka ipapo ndopatoda kuona kuti gore rino zvichachinja here nemamiriro akaita zvinhu.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reConcerned Citizens Zimbabwe vatim Muringai vari parunare kuOhio naIvan Zininga weStudio 7. Yasvika nguva yekuti imi vateereri muzvitaurire zvamunofunga.
Padivi paStudio 7 ndibaba wevanhu baba Chinogurei. Nyaya iri kutaurwa nevarume vezano vanofunga kuti Zimbabwe yakapusa. Vari kutaura zvokurejeswa kwemapati kudidi. Nyaya yavo yese iri pakuda kuteya baba Chamisa. Ndo zvavari chete chete kutsvaga paari nezvaari kufunga nezvaari kuda. Vana veZimbabwe zano taakuiziva ndo mugari wayo. Hei, kunyoresa nguva ino kuda kuvhotwa here? Tachinja tadini? Chiri kudiva vana veZimbabwe ngatishande pamwe chete maoveti makomredi vabereki madzimambo masabhuku ana mujibha kudzikinura rusununguko nepovo navose vari kunze kwenyika.
Makadi pastudio 7 no totiti matambudziko ebhazira donors rekwatamukara kauraya vanhu ava riira kuswa Petersburg. Redio chimwe chikumbiro chandiri kukumbira vanhu vari kunzi September kunoko kune demo yekuenda kuembassy kwedu kuno kuZimbabwe kuPretoria. Saka zviri kunzi vanhu tiri kuno demo tanenya kuti mapasipoti akakwira ari kukwira zvinhu zvekuZimbabwe takati kutsvanyirirwa. Mapurisa ari kuuraya vanhu ari kutiita zvezvizvo. Saka veduwe vanhu dai taita mukombera pamwe chete aona tangono taenda tanokwana kuplease ndapota.
Ayo mashoko evateereri vedu asinei neStudio 7. Vanoda kutumira mashoko tumirai pa 001-202-465-0318 uye musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk nhasi na 8 PM apo muchange muina Marvelous Mutanga Nyahuye achitarisa nyaya dzekusungwa kwevanhu uye kunyimwa kwavo mukana wekubvisa mari yechibatiso. Aiwa hama wadiwa nambe tambe inoregwa ichanaka. Nekudaro ndogu siye mchinzwa na uze Isindebele na Taboka.
Soko izika tisenda bako.